Mangwanani akanaka vatereriki nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 Nyamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hazvingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuitigadzirisa. Saka zvinofanira kuitwa kunofanira kuita sarudzo iri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vatore Citizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union.
Pasto panogadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuita maelection anodadisa, anoyevisa muAfrica. Vanhu vanofanira kutarisa kuti ine maelection akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed in mutauro. No, pane chichemo changu, I think.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzakaitwa svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo itsva uye dzakachena dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANUPF rinoti izvi zviroto. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mutevedzeri wemutauriri webato retupusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kuPelanda vachabalala kuBulawayo, vaGift Osalo Siziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hazvingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuitigadzirisa. Saka zvinofanira kuitwa kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani. Kuno kuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties ese akasiyana. Muregion muna ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union nemamwewo mapoti zakasiyana pana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vati bato reTRIPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba haziiti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed ielection inoburiswa umboo hwekuti isu hatiswirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburiswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANUPF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTRIPC, mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaLennon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTRIPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asi rekungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTRIPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi nevesatiki nevechete. Tinoziva kuti ZANUPF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isi kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusu vose vechidiki vinguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe
asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti commission yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mupinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare Bulawayo neManicaland bato reTripoC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSadak neimwewo mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi ZEC yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC African Union COMESA European Union Commonwealth hurumende yeAmerica nedzimwe asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka vamwe vatungamiri venyika vakaita savaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa mutungamiri weNamibia vaHerd Godfrey Jacob nemutungamiri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Umwe anoongorora zvematongero enyika anoti sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kudadisa pasi pose kwete zvatiri kuona makore ose panoitwa sarudzo vari kupedzisa dzidzo yavo yepamusoro paGeorgetown University vaCalvin Manduna vanoti zvava kunyadzisa kuti pese panoitwa sarudzo muZimbabwe panoita mheremhere uye kurohwa nekurawa kwevanhu nyika dzose dzakatarisa vaManduna vanoti tsika iyi inofanirwa kumiswa vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kupindudza zvinhu pavakatora utungamiri apo vaigona kuisa musoro pamwe nemamwe mapato ezvematongero enyika masangano anorwira kodzero dzavanhu pamwe nevakuru vemakereke vachiita basa ravo nerutsigiro rweruzhinji tabata vaManduna tikatanga nekuvabvunza maonero avanoita sarudzo dzangobva kuitwa
kuna vakawanda vari kugunun'una tiri kugaidwa nemacomments akaitwa nemaobservers vanga vari paground vachiona kuti sarudzo rakaitwa sei isu kana tichitarisa election hatingotarisi mazuva ekuvhota tiri titarisa kuti zvii zvaiitika mwedzi yakapfuura vanhu vachikampeina vanga vachikwanisa kukampeina vakasununguka here mumataun nekumareserva aishe maconcerns aiitwa nemaobserver edu ekuSADC kuti pane pazvinhu zvakawanda zvanga zvisina kubatana pamaelections edu especially kuside reZEC and how they handled my elections I think it was a very poor performance from ZEC and tovarira kupagadzisa ipapo
zvimwe zvamunoona sekuti ZEC yakakonewa kana kukanganisa ndezvipi vaManduna
zvakakanganiswa neZEC zvakawanda kutanga nekuvota zvoo kanganisa kwakaita delimitation mashenanigans aiitika pamanomination court vavachedza kunominika macandidates avo and then on polling day itself the delays and so on zvinhu zvakatinyadzisa kumeso enyika at large to the world kuratidza kunge tisina kurongeka pamaelections edu saka I think maobserver they have some valid points avaraisa tichaona kuti mishini yauya high level mishini yeSADC kuti chii chichabuda ipapo
saka nyika yoita sei nenyaya iyi vaManduna sezvo vanhu vane miono yakasiyana siyana
moving forward tingahangu ndingade kuona tichibatana if there are concerns the opposition ngavaende kumatare with haste and matare aventilate nyaya dzavo munhu wesagusukane I don't think nyaya dzofanira kulitigatewa pasocial media sezvataura vakawanda kana vaine mav11 avo vadocumenta macomplaints avo sevanhu vanga vari mapolling agents ngavaende kumatare waona tichi chinobuda ikoko. Otherwise kana wakataadza, let's accept and we move on, but tufanwa kugadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuta my election anodadisa anoyevisa muAfrika. Vanhu vanotaridza kuti ine my election akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed in mtauro. No pane chichemo changu. I think my chigumba is not fit to manage kuzeku kwekwe. Clearly hawakwanisi zvemy elections izvi and tine vanhu vakawanda who would do a much better job to manage my elections. And I think we need to look at that as a country.
Vamanduna, pane zvaigona kudai zvakaitwa navamunangagwa nebato ravo here?
Last time, 2018, there was an opportunity yakakutwa navamunangagwa kuita kuvaka government iri inclusive, kuvaka government yaitibatsira kudzokera international community and government yaizotibatsira kubvisa masanctions. Vakazvitadza and we saw nyika and government yavo moving away from re-engagement kudzokera kulanguage yekutuka yatachiti dzva zvapera navamugabe. I think they need to revisit that and try to recover from even by my election. Now vatiri kuona vana mutsvango achituka futi tadzokera futi kuera yavamugabe yatati pambobva pakaitira ko kuti hatichazviiti zvekungotuka-tuka ndozvatavakunzwa futi. I think vana vanovagadzirisa ipapo. Let's find a way to reconcile with each other. Nyika kana ichivakwa nevenevayo, it means munhu wese, not just our winner my elections. And we must find, as part of our recovery from this election, a way to put the best of the best vamirire nyika. If it means reaching across the aisle, kupinza ivo vekuopposition kwacho, but to say the best of the best, I think that is the way forward for us from this election.
Vanoongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro paGeorgetown University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Vanotungamira Zimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti havana kupiwa masimba ekuita zvimwe zvinhu mubasa ravo. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter, sangano reChildren of Zimbabwe War Veterans Association rinoti sangano revakamborwa hondo yerisununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rabvisa pachigaro vaChristopher Mutsvangwa avo vange vari sachigaro wesangano iri. Zviri kunzi izvi zvinotevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF kwakakonzerwa nesarudzo dzichangobva mukuitwa. Hatina kukwanisa kubata vamutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwakadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvine maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Vamwe vanoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, asi vamwevo vachiti vari kufara nezvakabuda musarudzo idzi. Pari zvino kuchine mutauro pamusoro pesarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata ningo yeCCC inogara kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai.
Sevana vemuZimbabwe nesuwo vamwewo vanobelonga to theCCC, hatisi kunyunyuta pakunyanya yekuti tikunotya maelection. Aiwa, isusu zvatikuda tikuda free, fair and credible election. Kana ZANU ikawina zvakadaro, then they should win.
Saka muri kutambirana sei imi nemafambiro akaita sarudzo?
Isusu tikuti zvechitsotsitsoti nezvechigevha zvakaitwa musi wa23 August is not what Zimbabweans are known for. Tinoziva kuti ndo nyaya yakavharirwa vana vari mudiaspora kuti vasa wanikwe vari mubatsiro iyoyo yekuvhotera vanhu vanenge vachifanira kunge varipo. Tinoziva kuti nyika dzakaita sana Mozambique vanovhota kuna Samora Machel uko, nyika dzakaita sana Zambia pama embassy yavo hapo, nemalawi nenyika dzakawanda dzemusouthern Africa, kana South Africa chaiyo vanovhota muno muAmerica kuma embassy yavo.
Nyaya yediaspora vhoti iyo haina here kunzi imbomira zvimbogadziriswa kutsvagwe mari? Hamenewo dzimwe nyaya dzakawanda wanda dzaitaurika ipapa.
Isusu takapiwa kodzero nebumbiro remutemo which is the constitution inotibvumidza sevagari vemudiaspora to vote because we contribute close to $1 billion in remittances gore negore. Saka imari yakawanda kwazve iyoyo, and tinoti isusu taxation without representation hazvinyanyo famba.
Imi motiwo zvochifambiswa sei kuenda mberi? Sarudzo ndidzo dzakaitwa dziri kunzi dzakapera. Zvochiita sei manje?
Sarudzo ngaidzokorodzwe sekutaurwa kwataita netripc yedu. Zviri credible kusina kumbunyikidzwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, nekuti kana iyo zano ichiita basa rainofanirwa kuita iri kuroverei vanhu. Kana vane vanhu vavanofunga kuti ndo vanovasapota, regerai vanhu vavhotere murugare, nokuti tinoziva kuti vana baba vedu anatongogara Dr. Ngomo vachitepo vandamaningi Sithole vamugabe nevamwe vese vakarwira nyika, vairwira izvozvo kubva kune the colonial rulers ana Smith. Saka torwisana pachedu vana vanyamunhu hazviite. Hai,
avo vanga vari nhengo yeTripleC inogara kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo gweta rakarerekera kubato reZANU-PF. Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwewo maonero avo.
Sarudzo dzakaitwa uye zvedzapera. Tinoona zvakare kuti vazhinji vakakundikana musarudzo havana mufaro, nekuti kune vazhinji vasingazivi, vasingakwanisi kukundwa zvine mukurumbira. Vanogara vachingochema kuya kwatinoti they don't lose with dignity. Panga pasina maitiro vanga vagara vari kuruza.
Muri kufarawo here nemafambiro akaita sarudzo idzi?
Saka tinangotenda hedu kuti vana veZimbabwe vakasarudza mutungamiri wenyika wavanoda, mutungamiri wenyika wavanovimba naye, ane ruoko runovaka nyika, nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Asi mafambiro akaita sarudzo aya, tatsukira nekuti mafambiro akafamba zvakanaka zvikuru. Nyika yese mazuva resarudzo richisvika, hakuna kuitwa nyonga-nyonga, mvunga mupopoto ingada yakaonekwa mune dzimwe nyika.
Zvochifamba sei manje kuenda mberi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Vazhinji vakakundikana musarudzo umu vari kuedza zviri pamutemo kuenda kumatare kuti vanomhanara kuti aiwa pane kusandira zvakanaka, havana kufara nemabudiro akaita sarudzo. Asi chinoshamisa ndechekuti vebato reTripleC rinova rinopikisa vakaudza nyika yese nepasi pese tenderere kuti hurumende yeZimbabwe haikwanisi kubiridzira, nekuti veTripleC vakagadzirira, vakaisa zvikirimbani zvavo nezviteyo zvavo, saka kubiridzira hakukwanisike muZimbabwe. Ndaakushamisika kuti ivavo vaitaura kuti Munangagwa haachakwanisa kuriga, ndo vaakumhanya vachititakurirwa tabirwa. Handichaziva nekuti chacho vana tinzwisisa vana veZimbabwe, gutsa ruzhinji harungawanikwe kana pane bato rinoti kana rakakundwa havana kukundwa, asi vada kukunda ivo. Gutsa ruzhinji rakati kana pachinge pasarudzwa, kana wakundwa, bvuma kukundwa zvine ruremerera kuti hongu ndakundwa, ndozoedza mangwanazve. Haikona kuchema wakaisa muromo muhapwa. Usachema usina tariro. Tarira mberi, zvichakunakira rimwe gore, asi gore rino ndezveZANU-PF.
Vamwe ndevakakunda, vamwe ndevakakundwa, mashoko enyu kwavari.
Pachapinda 2028, kana muchida kuti mukwanise kubudirira, shandai nesimba, muchishandira nyika, muchishandira vana veZimbabwe. Kwete kushandira vari kunze vanokufurirai, nekuti hakuna kwazvinotisvitsa. Iko zvino izvi kwatiri kuenda senyika, ticharamba tichingotonga, vanochema vachichema, vanohukura vachihukura, isu tichingotonga tichigadzira migwagwa, tichigadzira maindastiri eda achitanga kumuka, US dollar tichirasira uku, mari ichipinda munyika, vana veZimbabwe vachifara, vanga vachitambura vachizinza guruva vachitasimudzwa kubva muguruva neZANU-PF. Ndo zvatakatarisira kuti zviitike izvozvi. Vari kuwisira nyika yedu pasi, vakanengedza miseve yavo kuZimbabwe, aiwo vanongedzai henyu, asi Mwari wedenga anotidzivirira, anotirwira. tina kutenda kuti masarudza nafamba zvakanaka nyadenga akationa ZANU-PF yakakunda nekuti ndoo yakasarudzwa nguva iyoyo uyezve Mwari akazvibvumira tinotenda.
Weta vakarerekera kubato rezanu-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain na Evans Sininga we Studio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. MuNewsday vanoshanda mune zveutano vanonzi vari kumanikidzwa kupinda muchikoro cheHerbert Chikepo School of Ideology. Mugwaro rakanyorerwa vakuru mumapazi ebazi rezveutano nevana, munyori mukuru mubazi iri vaJasper Chimedza vanoti vashandi mune zveutano vazhinji vakakumbira kuti vanodzidziswavo pachikoro ichi. MuNewsday makare mukuru werimwe bato rinopikisa muSouth Africa, Rebuild One South Africa, vaMusi Maimane vanokurudzira mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa kuti vacheke ukama neZimbabwe pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondorapera idzo vanoti dzakabiwa. VaMaimane vanodawo kuti South Africa ivhare mizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa. Mune newzimbabwe.com mune nyaya inoti mutungamiri webato rePatriot Alliance yemuSouth Africa vaGate Makenzi vari kukurudzira kuti bazi rezvomukati menyika rigare rakagadzirira kusunga nekudzinga kubva muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuratidzira pamuzinda yeZimbabwe iri muSouth Africa vachinyunyuta pamabatirwo akaitwa sarudzo zvondorapera. VaMakenzi vanoti izvi zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe imbwende dzisingagoni kurwira kodzero dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hatisi kufara sekutaura kwamunoita kuti taurai mafungiro enyu. Ini mufungiro wangu ndewekuti kana ZANU-PF ichiona kuti haidi kubva pachigaro ngairege pazvokuisa zvekuita maelection, ngairege zvekuita maelection nekuti zvinotirwadza. Tarwadziwa, tatambura vana venyika yeZimbabwe. Ndichizouya ndichindotaura kumasvingo, vanhu vemasvingo kune vose vari kutinoteerera Studio 7 madiaspora anobva masvingo beno zvaibvira taimboita gurupu redu revana vemasvingo chete timbotaurirana kuti hama dzangu katimbosiya vabereki vanovhotera orova anyone ari mumasvingo amborega kutumirwa timboona kuti kana vakasatumirwa kwe 2-3 months pavanenge vachichema paya tongoti indai kapa na idzipe wamakaisa nokuti masvingo ka hatizivi tarisira kuti mungakundiwa negokwe kuti munovhotera pamunovhotera kuti kwai tinovhotera pamasvingo ipapo. Ndakarwadziwa ini nhangu ndarwadziwa. Amavadikani munyika dzatiri muno tiri kubatwa senhapwa, tiri kubatwa senhapwa kana muchinzwa zvandiri kutaura because ma information ezvinoitika kunyika kwedu zvinozikanwa pasi rose. Saka tatambudzika toti kwanzi ZANU-PF ngairambe ichinzi ngaitonge kana iyo ichiona kuti hai iri kuramba ichiti yakahwina iyo isina kuhwina vanga vachingotaura kuti hakuna maelekshoni zvachose. Ndatenda zvangu.
Unoona chii zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvakutobhohwa. Zvakafana nenyaya yamuri kubvunza vana Ponyati. Vana Ponyati avo ndevezanu-PF vatombobatsirei? Zvakafana kutambisa nguva kwamwe muchiita muchibvunza kuti zvakati zvakati zviri kuitwa nezanu-PF muri kuzviona here? Vanongokudzai kuti nyaya iyoyo hatisati taimbwa, asi chiitiko chinenge chatoitika muZimbabwe wanoreva kuti iye Ponyati ari kurarama kuamerica here? Kwaakuti apamwe nyau dzachana ngaasina kudzimba mastupidi vana Ponyati avona nevanhu vezeki avo vana Priscilla Chigumba vanhu vanoda ngokuti havatomboremekedzi upenyu hwemaZimbabwe.
PaStudio 7 apo toda kuziva kuti mukawana nguva mubvunze Priscilla Chigumba uyu kuti ko vabvisire kumarisao dzepresidenti yavo pawebsite yavo apo. Toda kuziva chikonzero ndechei uye way forward iri kuda kuita president wedu ndeyekuita seiko? Ko kana mavhii 1-1 aripo ngatichimaonazve tione kuti takahwina nemapesendeji mangani. Zvichagumira mukutaura. I am a concerned citizen, Dini Joma, Pajobek.
makadizini pano pa Studio 7 wana mkoma junga wana baba wande aywa intransponi shindeswa aywa drud mfaro ni sadaki ninge kakunza kuona gureno tino pinda aywa mkoma nangapindi zake Kureno zano PF ishida isikadi tunopinda cheti gaitona mbava wavo wanyanya umbatenda hako.
Indi dago ziwa we. Iwoko ka munu kumbwa kwa kutu ya ono basa la ndiru kuita kana kutu ya ono embea ndiru kuwaka. Munu wawu ya osko garapa achona mawakira wa nengo uchita. Utanga kukuzo kutu embea kwa nengo uruta semende shoma kana kutu ili kubenda. Wakuti kwa hari unu uzire kutu ndikuta zaku waka imba. Asuru wa mukoka kutu ya ondo ono nishu waka imba yangu. Unuona wanueza nipifu wano shamsa sterika. Karada wakanga wasungati kuone kwa sawane ita sakaipa waka kukere iwani. Indi wana waida kutu wanyara lewe wachita zunuzi siri pachini. Wanga waka jayera maobzeva saa iwa ombere la mwoko wachiri zangu manedemu wachita sawanoda. Na asa wawaramba wakutu mawaraza lewe. Kusikari ini wana wachungu ita mwereche neku riga, mwereche neku bila. Kuzuno kama kufuota kwa chisa uta akushani nga wangu dikile ya kutiri one party state. Wana wa Zimbabwe wongo zote mwereche ni Zimbabwe kwa mitu. Pana kuda kusawadu estra tema chiti bata kumezu. Kwa watu vira pana mtuangu wa marombe wana.
Nukumbisa shakanyanya uti South Africa. Tungami ya South Africa resa arasika mafusa wa saa korokoteza sana PF. Gizano PF korokoteza hii ya kabila na elections. Yuhu uto gadrisi, yuhu uto gadrisko. Wanaotanga uto korokoteza wa minanga kwa wabila ma elections. Warukoro zambava za kabila ma elections uto zaru korokoteza. Situ kwa mkati mingi kwa South Africa mnungu kutambu zika. Kwa msana pesa na PF yuhu kumbunyiki za kutra zivana. Yungu ita hinungu ule, yungu mbunyiki za wani, yungu uravana. Tukuti za Zimbabwe mungu kutake sana PF. Nasi maruko uto wa minanga kwa.
Tachingo kumbiro kubunza pani awa mwana mnuta rona waweza nao. Untu na ututu wana wachwa ni watu wala ni mfungwa wa mwaji. Untu ya mnuta kuhisha wala turungu wewe mfungwa chai. Tutari saka na hivi nguwa kana waka interview kana pa TV chai. Apana kana mmintuli ya wana pindula kana initiate. Untu na ututu wana wana mtu penga chai. Kutu penga chai chai kwa wanteti. Tai kumbiro utika. Kana muka mazo utani ingi mchigo ya bunzo. Kwa kumbiro mbwa ya bunzo kuti iko. Kwa mavideo za kawanda ya kutenderera yo. Ekuti vano waka sofota paka tuyo siku vana 7 ukuro kuzimani. Yeruwa mwena 8 ukuro kuhusiku. Lekutu kwa mwaka wana nyike nita maeleksi na kada. Kachi kumbiro umuti bunzo lupa studio. Tula kumzibisisa. Nekutu sofa atisiku mzibisisa kutu. Since taka bere kwa SNS takuma 48. Atina mbozu kwa nyike ya kafota wano usiku isa. Kana wani teni makuse. Ni kwa hivyo kurugonzi wafara sakata chikumbiro mtu vunzilo kunyewa wa mwamu kufunzo ningu wa nito penga mbo wa vunzo mfunzo
izo zanga ziri pfungwa zangu wa tereri zisine ine Studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinot plus 1 202 465 0318 mchitu uzaza mdo funga pane ziri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Sezongu ya diapera, tumbo tarisa zange ziri munauza nasi. Batore Citizens Coalition for Change, rino kurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva zvichikokerwa nesadak ne African Union. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvaita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.